Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wemugovera chivabvu 15/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Nezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinofara kuti dare ra-defender constitution. Tinofara kuti vataura kuti vamalaba vasi ivo chief justice wenyika, because mutemo unotaura kuti kana wasvika 70 unoridhaya. Uiwanga wachinjwa uyo constitution yaitaura kuti ukachinjirwa mutemo haubhenefiti. Zvinobhenefita vanozvuya pamberi pako.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu anotambira nemufaro mutongo wedare wamanikidza mukuru wevatongi vematare edzimhosva vaLuk Malaba kuenda pamuchikandigere. Zimbabwe inoti iri kuita zvose zvainokwanisa kuita pakudzivirira nyika kumhando yeCOVID-19 yanetsa kuIndia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanga vari mukuru wevatongi vematare edzimhosva muZimbabwe vaLuk Malaba havasisiri mutongi wematare edzimhosva sezvo vakaenda pamudyandigere kutanga pakati peusiku hwapfuura sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika rakatambirwa nevana veZimbabwe muna 2013. Dare repamusoro ratonga richidaro nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vatatu veHigh Court vanoti Justice Edith Mushore, Justice Appius Show na Justice Chester Charewa vatura mutongo wavo nhasi wekuti vamalava havakwanisi kuramba vari mutongi wedare sezvo vava pamujandigere. Mutongo uyu unotevera chikumbiro chakakwidzwa kudare iri nemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika pamwe nesangano rinomirira magweta HDK Young Lawyers Association of Zimbabwe. Rimwe remagweta ange achimirira vaKika vatendai biti vaudza Studio 7 kuti vafara nemutongo wanhasi.
Tinofara kuti dare ra-defender constitution. Tinofara kuti vataura kuti vamalaba vasi ivo chief justice wenyika, because mutemo unotaura kuti kana wasvika 70 unoridhaya. Uiwanga wachinjwa uyo constitution yaitaura kuti ukachinjirwa mutemo haubhenefiti. Zvinobhenefita vanozvuya pamberi pako.
VaKika pachavo vatiwo zvinofadza kuti dare ratambira zvichemo zvive ruzhinji munyika, uye vati vanovimba kuti izvi zvicharamba zvichiitika.
Saka tinoti isusu mutongo watapiwa nedare nhasi unopa vanhu masimba, uyezve unotirakidza kuti vanhu vakasimuka vakataura kuti hatidi zvamuri kuita nebumbiro redu zvinhu zvinofanira kunge zvichiremekedzwa. Saka tinovimba kuti vakuru venyika vachatevedzera mutongo wapiwa nedare, nekuti ndo zvinotaura bumbiro redu, ndo zvinodiwa nebumbiro redu.
Vabiti vati mutevedzeri wava malava Justice Elizabeth Bounza ndiwo vanofanira kutora matomu kudzamara padomwa mukuru wevatongi vematare mutsva. Rimwe remagweta ange achimirira hurumende panyaya iyi Advocate Tembinkosi Mabaleva vati vachanzwa kuhurumende kuti vopikisa mutongo uyu here kana kuti kwete. Gweta guru rehurumende Advocate Prince Machaya nemunyori anoona nezvemutemo mubato riri kutonga rezano PF vapau mangwana avo vange vari mudare varamba kutaura pamusoro pemutongo wanhasi. Nyanzvi munyaya dzemutemo uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly Valav Momaduku vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu unogona kupikiswa, uye kana izvi zvikaitika zvinoreva kuti vamalava vanogona kuenderera mberi nebasa sekudomwa kwavange vaitwa nemutungamiri wenyika. Vati nyaya iyi inogona kugara kumatare kwenguva yakareba, nekuti kana mutongo uyu ukapikiswa kushandiswa vachaita dambudziko rekuti ndiani achatonga nyaya iyi.
Dai ndeyekushandisa mitemo chelegal process zvine zvinhu zvakawanda hazvina kujeka kuti apa kana vasina kuapila by Monday kutaura kuti hapana crisis nekuti zvatongwa nedare rehigh court ndo zvinenge zvichitanda. Kana vakanga vaapila neMonday hapanazve crisis nekuti panenge paakushanda zviripo izvozvi zvekuti vamalava ndo vanenge vari chisitanda.
Mutauri wesangano recrisis Zimbabwe Coalition vamavela Skumalo vatambirawo mutongo wanhasi asi vakati vanoda kuti vana vezimbabwe vave nechekuita nemadomerwo emukuru wevatongi nevatongi vacho.
Hongu tingange tiri kutambira zvaitwa izvi asi tisina masimba atiinawo kana kuti tisina influence yatiinayo pakuona kuti zvichaitwa zvese pakutsvaga mumwe munyowani zviri transparent zvakadii.
Mutongo wapiwa nhasi unoreva kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvange zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Hurumende inoti iri mubishi rekuongorora kana mhando yeutachiwana hunokonzera COVID-19 hwakatanga kuIndia hwati hwapinda munyika. Izvi zvinotevera kuwanikwa nemusi wechina kwevanhu vaviri vakabva kuIndia vaine chirwere checovid-19 uye vamwe vanomwe vakasangana navo munyika vanonzi vakabatwawo vaine chirwere ichi. Mukuru anoona nezvekurwiswa kwecovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti pari zvino vari kumhanya-mhanya vachivheneka zvavainazvo kuitira kuti vaone kuti utachiwana hwekuIndia uhu hwapinda here muZimbabwe kana kuti kwete. Nyika nomwe dzemuAfrica dzinoti Algeria, Democratic Republic of Congo, Kenya, Uganda, Morocco, Nigeria neSouth Africa dzinonzi neWorld Health Organization dzatova neutachiwana uhu. Asi Dr. Mahomva vanoti zvisinei nekuti utachiwana hwabva kuIndia here kana kuti kupi zvako, vanhu vanofanirwa kuramba vachigeza maoko avo nemvura nesipo pamwe nekusaungana, vachiti zvese izvi zvinobatsira kudzivirira chirwere checovid-19. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinokutendai nemibvunzo yenyu. Isu pane zvino tiri kufara chaizvo kuti vanhu tiri kubayira nhomba kana kuti vaccine COVID-19 vari kuramba vachingowanda chaizvo sezvamuri kuonawo panhamba dzetinokupai through Ministry of Health ne Child Care. Tiri kuonawo zvakare kuti vanhu vari kugutsikana chaizvo nezvavari kupiwa, zvavari kupakurirwa neMinistry of Health.
Kopa utachiwana hwekuIndia huri kutyirwa kuti hungadai hwakupindawo muZimbabwe, tichitarisawo kuti kune vaviri vari kunzi vakabva kuIndia vakawanikwa vaine utachiwana, pamusoro pekuti South Africa nedzimwe nyika muAfrica dzaane utachiwana uhwu. Hurumende iri kutorawo matanho api?
Pane nyaya yemavherienzi ekuIndia, chokwadi pasi roso rakangotarisa India richinzwa kushushikana kuti ko zvichaita sei. Isu muZimbabwe tangoramba takangomiramirawo chaizvo tichingokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti yeoka kana dai iri variant iri kubva kuIndia kana kuSouth Africa kana kwese kwese zvako. Zvatinofanirwa kuti tingoita ndizvo zvimwe chetezvo zvokuona kuti tageza here maoko nemvura nesipo nguva dzese, tasanitaiza here, taregedzera kuenda here mumacrowds kana kuti magatherings. Zvese izvozvo zvinobatsira kuvharidzira chirwere checovid-19, ingava variant abva kuIndia, ingava variant abva kupi nekupi zvayo. Saka ndozvetiri kuita semhuri yeZimbabwe kuti tinyatsoongorora kuti taramba takazvivharidzira here. Chokwadi pane zvino tiri kutomhanya-mhanyawo chaizvo tichitestawo mamwe masamples edu kutione kuti variant iyi yapinda here muZimbabwe kana kuti kwete.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekurwiswa kwedenda recovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vachitaura vari parunhare vari muHarare nemumwe wangu Jonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya yecovid-19, vanhu makumi mana nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Izo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazvuru makumi matatu nezvisere nemazana mashanu nemakumi matatu nevashanu 38,545. Hapana munhu akafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasiya huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi vari pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi masere nevaviri 1,582. Bazi rehutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro vaive zvuru gumi nechimwe chete nemazana mashanu nemakumi masere nevashanu 11,585. Izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba munyika yose pazvuru mazana mashanu nemakumi manomwe nechimwe chete nemazana mana nemakumi matanhatu kana kuti 571,460. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu nhomba vanosvika mamiriyoni gumi 11 miliyoni kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi, icho chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose uye chabata vanhu vanodarikawo mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti over 162 million people. Vanhu vakawanda vanoti dzidzo yemunyika yadzikira zvikuru gore rino nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana, izvo zvinosanganisira kusarongeka kwehurumende, dambudziko rechirwere reCOVID-19 pamwe nenguva yakawanda yakaona vadzidzi vakawanda vasina varayiridzi vanovabatsira muzvikoro. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakasira zvou vanoti nyaya yeCOVID-19 imwe yezvinhu zvakawanda zviri kuita kuti vadzidzi vatadze kubuda zvakanaka mubvunzo dzavo.
Zvongu tinobvuma kuti vana havana kunyanyawo dzidza nemhaka yedenda reCOVID. Asi chikurukuru chatinofunga kuti chakapa kuti vana vatadze ndo chatinogara chitaura kuti varayiridzi havana kufara, havana kusununguka muzvikoro, mari dzavanotambira dzinongori mashangura pata kana kuchibatira pamashizha usaiwa panama.
Mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapa vanoti zvimwe zvinhu zvakakonzera kuti vadzidzi vasabude zvakanaka pabvunzo dzavo inyaya yekusadzidza kwevana vekumaruwa sezvo vasingakwanise kushandisa madande mutande nekuda kwemasaisai anenge asiko, kushaya mari dzekutenga data pamwe nedambudziko regakava remihoro riri pakati pehurumende nevarayiridzi.
Zve-e-learning zviri kutaurwa izvo zvinongoriro zvemugodzi maturo zvekunyeperana, hapana kana zvinhu zviri kumboitwa. Vana havasi kudzidza vachishandisa e-learning. Chekutanga ndechekuti nharembozha dzacho vamwe vabereki nevana havana data rekushandisa kuti vakwanise kuinda mukana we-e-learning, havana futi.
Vamutapa vanotiwo vadzidzisi vakawanda vezvidzidzo zveunyanzvi zvakaita semasvomhu nesainzi vave kuenda kune dzimwe nyika kunotsvaka mafuro manyoro.
Rimwe dambudziko ratiri kuita nderekuti zvidzidzo zvakaita zveunyanzvi zvakaita fanika vana sai vana mets zviri kushayiwa varayiridzi chaivo chaivo vakadzidzira basa nekuda kwekudza vachitiza vachiita kune dzimwe nyika kwavari kubhadharwa mari.
Munyori mukuru weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vanoti kusadzidza kwevana vadzidzisi vachinetsana nehurumende kunoita kuti vadzidzi vasaite shungu nedzidzo vopedzisira vachiita zvinhu zvinovapinza muna taisireva.
Vana vakange vasina zvavari kuita vanowana zvekuita, ende zvekuita zvacho ndizvozvo zvokuzongoita tukomana notusikana vakabva varoorwa. Izvo zvitikatsvaga statistics dzacho uchaona kuti dzakatowata.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti pane matambudziko akawanda anosangana nevanasikana kudarika vanakomana anoita kuti vatadze kuenderera mberi nechikoro.
Odonha kupasa kwavo kudarika vakomana zviratidzawo matambudziko mazhinji ari kusangana nevanasikana pakuda kutsvaga kuwana education munyika iredu. Tichitarisa vamwe vachaa matambudziko kubata pamuviri, vamwe vachiwana mabasa ekee ekumba akawanda kunotsvaga hudi, kuchera mvura nezvimwe.
Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzedzidzo munyika, asi vachitiwo vadzidzisi vanofanirwawo kuita mwoyo wekubereka kuitira kuti varambe vachidzidzisa vana nyaya dzavo dzemihoro dzichiongororwa.
Nyaya ichikumbotinetsa ndeyekuti maticha aita mwoyo wekuti tiri vana vemuZimbabwe, vana varikukuru kudzidzisa vana vemuZimbabwe, tichasiya legacy yedu kuthis young generation. Tikurairei kuthe generation of tomorrow. These are our children.
Amai Mutsvangwa vanoti hurumende yakapa mvumo kubazi rezvemhando dzemoto kuti rione kuti zvikoro zvose zvaiswa magetsi kana magwenya esola, kuitira kuti vadzidzi vekumaruwa vasasaririre kumashure. Naenda kukwanisa kunzwa kubazi rezvemhando dzemoto kuti zvikoro zvingani zvekumaruva zvave nemagetsi pasi peurongwa hwehurumende. Asi vazhou vanoti chave kudikanwa ndechekuti hurumende nemasangano evarayiridzi vaise misoro pamwe chete vachitaurirana chokwadi. Vazhou vanoti hurumende iri kupa mari inoita zvikamu gumi nezviviri chete kubva muzana kubazi rezvedzidzo, iyo vanoti ishoma zvikuru kuti ivandudze dzidzo munyika. Nengo yekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi nepamusoro, amai Lilian Zemura, vanoti vana vasina kubudirira bvunzo dzavo gore rapera vanofanirwa kupiwa mumwe mukana wekunyora bvunzo, uye hurumende inofanirwa kuvandudza zvivakwa kumamisha kuitira kuti kudzidza kuve nyore.
Zviri nani vakambovapa second chance vagone kunyora zvekare. Zvimwewo zvati upgrade ministry ipihwe mari yakakwana. Tiri kutoti dai vakaramba vachipihwa mari vasimudzire mabuildings ekumarizevha kuitira kuti vana vafunde vari mumakirasirumu vakagara pamacheya sezvakaita semumadhorobha.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti matambudziko ari kuwanikwa munyaya yedzidzo munyika ndiwo ari kukonzera kuderera kwekukosha kwedzidzo muZimbabwe. Abwe nyika yakamboita mukurumbira munyaya dzedzidzo mushure mekuwana kuzvitonga muna 1980. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai vanova ivo nechirongwa chekuedza kukurudzira madzimai kuti vadzokere kuchikoro.
Zita rangu ndoitwa Maigungu. Maigungu mufundisi wechurch inonzi Eternal Word Ministries, but ndinoshanda zvekare neorganization inonzi Voice of Peace inoshanda nevana vari maorphaned children, vulnerable children nemavulnerable women. Konzo redu nderekuti madzimai adzokere kuchikoro.
Sei makafunga kutanga chirongwa ichi makanangana nekuti madzimai vadzokere kuzvikoro?
Toziva kuti madzimai can be empowered in different ways. Kune vamwewo madzimai anofarira zvokuita masmall businesses, kune vamwewo madzimai anoti isusu toda zvechikoro. Saka main focus yedu isusu iri pachikoro. Tinowana mamwe madzimai asina kuwana mukana wekutomboenda kana kuprimary kana kusecondary school, tovadzosera kuchikoro. Vamwewo ndo vakaita secondary school vane ma5 levels avo, votsvaga madiploma vanenge vachida kuita. Vamwewo vakaitawo madiploma kare kuti vakaikana kuti vakaita ma-A-level kare asi havana kuwana mukana wokuenda kumayunivhesiti. Tovabatsira kudzokera kumayunivhesiti kuti vakwanise kuzvidzidzira vave nedzidzo yavo, nekuti takaona kuti dzimweni kuva unogona kuti tiri kubatsira munhu kuita small business wozomubvunza mangwana zvonzi zvehove zviya zvichafambi. Asi kana munhu wakamuendesa kuchikoro anogona kuchinja achiadhapta nemachinjiro ari kuita zvinhu munyika, achikwanisa kuitawo zvinhu zvakasiyana-siyana. Saka ndonzvo redu rakanyanya riri panyaya yedzidzo.
Pari zvino muri kuona madzimai achitambira sei zvirongwa zvenyu izvi?
Madzimai vari kufara zvakanyanya, nekuti kune madzimai sezvandataura akashayiwa mukana asi donzvo rekudzidza vaive naro. Uyewo zvakare madzimai nokuda kwokuti haachisiri musikana muna arorwa aamumba asangana nematambudziko akasiyana siyana. Vamwe vacho vanotaura kuti nini ndaive ndichiwanirwa mari yekuenda kuchikoro asi handina kunge ndichikosesa chikoro mazuva angu eusikana. Asi nokuda kwematambudziko aasangana nawo akuona kuti zviya zviya zvaiudzwa zvinokosha. Saka tavane vamwe vava manesi, tavane vamwe vava maticha, tavane vamwe vane vakushanda maNGO mabasa akasiyana siyana asi vakadzokera kuzvikoro vatiwo madzimai akarohwa.
Kana vanhu vachida kuti vapinde muchirongwa ichi madzimai vanokuwana ikupi?
Madzimai anoda kuenda kuchikoro maofisis edu ari panhamba 130 Samora Mashel, 130 Samora Mashel muHarare. Kana kuti vanogona kutifonera panhamba dzinoti 0772 555 093 0772 555 093, kana kutitumira WhatsApp panhamba iyoyo. Kana vachida kuita maolevels vanongotitaura kuti vandaita maolevels tovabatsira utoti vaenrola votanga kudzidza zvisinei nekuti vari kunyika ipi, tinotanga kutovadzidzisa nokuti tinoita maonline lessons. Then kana vachida kuita madiploma zvakare tinoita futi even maonline nemaface to face, but vanofanira kutumira ma5 olevels avo including English nechitupa nebetri rake rekuberekwa uye nepassport photo kuita kuti kana akanga akuya kuzonyora maexams ake tinotarisa papicture iya toona kuti shuwa ndiye munhu watanga tichidzidzisa.
Muri kuona zvichifamba sei panguva ino yecovid-19?
Zviri kutonyanya kufamba zvakanyanya nekuti kubvira pakatanga covid gore rapera paya munana March vanhu vakapfigirwa mudzimba vasiri kukwanisa kuenda kumabasa, vasina maactivity vari kukwanisa kuita nokuti ndiwo yanga uri mamire zvinhu nguva iyoyo. Saka zvaireva kuti mudzimai ari pamba anga ane nguva yese yekuti aconcentrate pachikoro, uye zvakare takaona kuti zvakabatsira zvakare ivhiki kureducer gender based violence kunyanya kumadzimai anga ari involved nezvechikoro. Nekuti instead yekuchingotarisana nemurume vachitukana, munhu ane nguva yekuti ndoda kumboita assignment yangu, ndoda kumboverenga, zvoreva kuti nguva yekutukana nekupopotsana yaibva yaita shoma. Iko zvinezvi madzimai atiri kushanda nawo anodarika iwo 60. Tikakwanisa kuwana vanokwanisa kubatsira kusponza madzimai, madzimai akatowandisa andaida kuchikoro, asi vamwe vati vari kusangana nedambudziko remari. Saka ndo paya patinenge taakutsvaga mawellwishers vanokwanisa kubatsira mudzimai kuti adzokere kuchikoro. Iko zvinezvi tine vashoma vatakawana vanenge vatatu, asi vakawanda vasiri kukwanisa enda kuchikoro varipo varida kuenda kuchikoro, vakangowana chete munhu anokwanisa kuvasponza kana kuvabatsira manhamba emadzimai ada kuti dzaakatowandisa.
Vanenge vachida kubatsira mari iyi inenge ichidiwa imari?
Mari inenge ichidiwa inoita iyo $300 kana vachinge vachida kubatsira. Then pavane kana vachikwanisa kubhadhara vanogona kubatsira kubhadhara kamwe chete kana kuti vanogona kuita mainstallments.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata vaAaron Chikukuza vengoda oven inozivikanwa nembiri yekubika chingwa chakakwenenzverwa. Saka tatitimboitawo hurukuro navo tinzwe pamusoro pehovhoni dzechingwa dzavari kugadzira idzi. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaChikukuza.
Makadini yenyu Studio 7 listeners, ndinozwa kufara kunga tiri pano pachirongwa nhasi, tinotenda.
VaChikukuza, tanzwa nembiri yekuti ngoda inogadzira hovhoni dzinobika chingwa zvasimudza vanhu vakawanda munharaunda dzakasiyana siyana vari kubika chingwa vachitengesa vachiwana kurarama kubva mazviri. Mungatitaurira pamusoro pehovhoni dzenyidzi?
Maita basa vakandemiri, nyaya iripo chokwadi kuti tinogadzira maovens. Maovens aya takapa zita rekuti ngoda oven. Rinova zita rakatambirwa zvikuru muno munyika yeZimbabwe nepasi rose. Maoven aya tinogadzira muno muZimbabwe muno muHarare. Tinewo vechidiki vatinoshanda nawo vanovagadzira, kwozouya vanovatengesa. Ende maoven aya anosimudzika, anobika chingwa, mabhanzi, makeke maskonzi, madonanzi, zvinhu zvose zvinozivikanwa zvinobhekwa. Uyezve maovenero aya kana munhu akatenga, tinomupa mapane echingwa, tinomupa kabhuku kane resipi yechingwa nemabhanzi, uyezve tinomutraina kubika chingwa nemabhanzi pachena kuti zvigomuitira nyore kutanga bhizimusi rekubheka. Tine zvakare yatinoti Ngoda Oven Winter Promotion iri kupera musi wa31 July 2021. Munhu akatenga saizi ipi zvaye oven, tinomupa flawa pachena. Flawa iyi tinomupa ipapo ipapo paanenge atenga.
Maoveni enyu aya akakura zvakadii?
Maoveni edu ane masaizi akasiyana-siyana. Tine yatinoti 1 loaf size, 3 loaf size, 6 loaf size, 12 loaves, 24 loaf size, zvichikwira zvakadaro. Izvi zvichienderana nekuti kastoma yedu yekuda kutenga yekubikisa pamba here nemhuri kana kuti yekuitawo bhizimusi. Saka masaizi ose anenge aripo, uyezve haanesi kushandisa maoveni edu aya. Anoshandisa cheaper sources of energy sehuni, marasha, miguri yechibage, ndo yemombe yakaoma, tsotso, ndo zvaanoshandisa. Emagetsi negas semenzaniso hasati apo, asi tine plani yacho.
Zvamuri kugadzira izvi zviri kutambirwa sei neveruzhinji?
Vanhu vazhinji vari kuzvitambira mukoma wangu. Chekutanga ndechekuti chingwa chinofanirwa kudyiwa nemunhu wose, ikodzero yemunhu wose adye chingwa. Uyezve isu vengoda oveni tenderano yedu ndeyekuti chingwa hachifanirwi kufamba chosvika chapora kuenda kune makastoma. Saka kubudikidza nemaoveni edu, vanhu vazhinji vari kubheka mavanogara munharaunda dzakasiyana-siyana. Ava vanotengawo vari vemunharaunda iyoyo, saka vanochidya chichipisa uye chichiri fresh. Saka nekudaro maoveni edu atambirwa zvikuru mangoda ovens.
Veruzhinji ndapinda mupfungwa dzavo, mukoma Aaron, ndanzwa vari kuda kuziva kuti mitengo yakaita sei.
Mitengo yedu isusu tino mapraizi akasiyana-siyana zvichienderana nesaizi dzemaoveni acho, uyezve mapraizi edu ari mumari dzakasiyana-siyana dzinobvumidzwa munyika. Tinotambira maRTGS, tinotambira mahisa acho kana maranzi, mari inenge ine munhu iyoyo tinotambira. Semenzaniso, maoveni edu anobvira pa$40 US, kouya inotevera yacho 23 loaves inoita 85, kozoya ma6 loaves size anoita 180 US zvidaro. Saka kukura kwakaita oveni anenge atenga ndiko kukura kwekapasiti kana zvaachabudisa panguva imwe chete.
Vanoda kukuwanai vanokuwana ipapi? Vanodawo kuti vange vachizviitirawo zvemaoko.
Vanoda kutiwana vanotibata pamanhamba edu. Manhamba edu anoti izvo 0787 418 377. Imwe yacho inoti 0787 449 222. Vanokwane zvakare kunowana zvizhinji vakaenda paFacebook peji yedu inonzi Ngoda Oven.
Manga makateerera kuna vaAaron Chikukuza veNgoda Oven vanogadzira mahovhoni ekubikisa chingwa muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anotambira nemufaro mutongo wedare wamanikidza mukuru vevatongi vematare edzimhosva vaLuke Malaba kuenda pamudyandigere. Zimbabwe inoti iri kuita zvose zvainokwanisa kuita pakudzivirira nyika kumhando yecovid-19 yanetsa kuIndia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwa kugara makapfeka mamask nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rachoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Lichona njani mtuaga zomu se ola mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 15 kuNkwenkwezi 2021 ngontunga milinkomo. Endabeni zethu lamhlanje
siyaqhokoza kakhulu nje abantwana beZimbabwe ngoba bokuvele kwenziwe umnangagwa kungekho emthethweni ngoba lobaba besesevile iminyaka yakhe.
Idale le High Court lithi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamnumzana Lukumalaba njengomahluli omkhulu uChief Justice akukho emthethweni. Ngakho ugatsha lweJudicial Service Commission luthi uJustice Elizabeth Gwawunza nguye osephethe lesi sikhundla.
Bazaphanyeka i-appeal, bangaphanyeka i-appeal okuza kwenzakala ukuthi isinqumo sedale le High Court sizabekwa eceleni okwesikhathi esithize.
Lanxa abalwela amalungelo oluntu kanye lapha amabandla aphikisayo bethokoza, uhulumende uthi uzaphikisa lesi sinqumo. Abafuya inkukhu enyakatho yeGwanda bakhala ngemikhuhlane abathi isiqede inkukhu zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamnumzana Lukumalaba njengomahluli omkhulu uChief Justice ngumongameli Emmerson Mnangagwa akukho emthethweni. Lenkantolo ithi uMalaba ugcine ukuba ngumahluli izolo ebusuku lapho afikise khona iminyaka yokuya kumpentsheni engamachumi ayisikhombisa 70 years njengalokho obekuthiwo isisekelo sombuso singakatshintshwa. Ugatsha lweJudicial Service Commission luhle lwazisa ukuthi uJustice Elizabeth Gwawunza nguye osephethe isikhundla sikaMalaba okwamanje. Kodwa luthe uhulumende uzaphikisa lesi sinqumo. Udaba lolu luhluzwe ngabahluli beHigh Court abathathu, uJustice Happias Shawu, uEdith Moshore loJustice Irena Charewa, ngemva kokuba amagqwetha enhlanganiso yeYoung Lawyers Association of Zimbabwe kanye laweHuman Rights NGO Forum ephikise ukuqheliswa kwekontrakti kaMalaba ngeminyaka emihlanu. Umnangagwa wenze lokhu ngemva kokuguqula isisekelo sombuso ebese simupha amandla okwengeza isikhathi sokusebenza kwabahluleli beSupreme Court kanye labeConstitutional Court nxa sebefikise isikhathi sempentsheni. Sethu la isinqumo lesinamuhla uJustice Joe uthe umthetho kawuvumi ukuthi umalaba labanye abahluleli benkantolo zombili baqheliselwe iminyaka yokusebenza ngoba bebesezikhundleni ngesikhathi isisekelo sombuso siguqulwa. Ngokunjalo uJo uthe umalaba usekumpentsheni kusukela nje ebusuku izolo. Isinqumo lesi sithakazelelwe ngabantu abanengi. Sixoxele qwetha umnumzana Machoba Nancube.
Isinqumo sedale lalamhlanje isinqumo esihle kakhulu njalo esifuze sanyukelwe ngumuntu wonke ngisho la uhulumende oqobo. So isinqumo lesi ngibona siqonde kakhulu ngoba ngendlela i-amendment le ebisenziwe ku-constitution bekusemgceke ukuthi ifuze ukuthi benefit ubaba uMalaba kodwa nxa sekhayeni sekelo somusho sithi lo obese sikhundleni kafuzange abenefit nge extension through i amendment le.
Ngubani esingakhangelela ukuthi abe ngumahlulo omkhulu omutsha njalo ubona abe Judicial Service Commission abakahulumende balakho yini ukuphikisa isinqumo sanamuhla lesi?
Kunzima ukuthi singathi umahluli ofuza ukuthi angene endaweni kamalaba kungaba ngubani. Kulobunzima kakhulu ngalesi sikhathi ngenxa yokuthi kufuza ukuthi laba bakhangelwe kulandelwa sona isisekelo sombuso. Kodwa engunanzelela yilokhu abantu singakajabule kakhulu. Ngikhangelele ukuthi iJSC kunye lohulumende ngenxa yendlela ebephikisa ngayo ukuthi bazaphanyeka i-appeal. Baphanyeka i-appeal okuza kwenzakala ukuthi isinqumo sedale le-High Court sizabekwa eceleni okwesikhathi esithize until i-appeal leyo ingene kwenziwe isinqumo ngayo. So ke kathesi asike silinde kancane sibone ukuthi kwenzakala.
Umnumzana Machobana Ncube ligwetha. Umsekeli kamkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Tendai Biti ongomunye wamagqwetha aphatheke kudaba lolu uthi bayathokoza. Amazwi kaBiti agcizelelwe lilunga lebandla lakhe umnumzana Edwin Nhlofu.
Siyathokoza kakhulu njengabantwana beZimbabwe ngoba bekuvele kwenziwe umnankagwa kungekho emthethweni ngoba lubaba besesevile iminyaka yakhe njalo ke umthetho usitsho ukuthi umuntu angayenelisa eminyaka engu-70 angaqhubekeli phambili engujaji ke enkantolo ke enkulu. Yikho ke okwenziwe yikhothi kuyathokozisa kakhulu kuyinto enhle balandele umthetho oyiwo wabhalwa ngabantu ngomnyaka ka-2013 bawuvumelana njalo kureferendamu into ethokozisayo kakhulu leyo.
Abalwela amalungelo lani abamabandla aphikisayo lihleze likhala ngokuthi imithethwandaba isebenza yeyamele kuZANU PF. Kodwa nxa sikhangela okwenzakale namuhla singathi lokho kuliqiniso yini?
Yes, yasho thina ukuthi ke izinkantolo lezi ke zithunjiwe ke libandla leZANU PF ke lohulumende kaMnangagwa. Liqiniso lona lelo into esingayitshintshiyo yena leyo. Abakwenzileyo ke lokhu lamhlanje ukuthi bafake isinqumo sokuthi ke uMalaba akumelanga ke contract yakhe ingezelelwe indlela eyenziwe ngayo kwakukho emthethweni kuyasithokozisa. Ikanti njalo ke yiwona ama-judges abevele ethwele nzima ngoMalaba nxa abantu balandelela kakhulu ke indaba kalo uJustice Ndewere lo seqothwa umsebenzi uMalaba sithi ehlile ukusebenza ke wakhipha ubufakazi bokuthi bengamajaji bayethuselwa kakhulu ke nguChief Justice bayatshelwa ukuthi banganiki abantu abathile ibail kumbe banika abantu abathile ibail bangenzi lokho kumbe bayenze lokho. So kukhanya lawo ama-judges ke besethwele nzima ngayo lundoda. Ikanti ke sasinanzelela ke ngesikhathi beku-interview ama-judges indlela ayebaphendula ngayo indlela ayikhulumisana labo ngayo kwakungani umuntu okhuluma labafana bakhe nje abelesa inkomo kwakungatshengisa inhlonipho ukuthi ukhuluma labanye obaba labo mama abantu abadala abafundeleyo abaqeqetshileyo abangojaji njengaye wayebayisa kakhulu ebakhangelela phansi so mboni ngani lakho khona lokho kubenze bafisa ukuthi balandele umthetho njengomthetho
umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC Alliance lanxa ilunga leZANU-PF njalo eligqwetha umnumzana Paul Mangwana yena obesemthethwandaba eyalile ukukhuluma ngalolu daba ilunga laleli bandla umnumzana Belief Gawule utshele iStudio 7 phambilini kwesinqumo lesi ukuthi umongameli Mnangagwa kumele aphiwe amandla okukhetha umahluli omkhulu njengokufuna kwakhe
into yokona lapha ikuthi umnangagwa ungabantu ngoba ngani wakhethwa ngabantu ukuthi umnangagwa abuse amandla wathethe ebantwini umnangagwa vele kumele ebe lamandla ngoba engaswela amandla ebusa umnangagwa nguye omele abantu noma ngoku president amandla uyadinga ekubuseni kwakhe ngoba uzayenza njani izinqumo engalamandla uzamthathela njani amandla umuntu omnikile ukuthi kabuse ilizwe usho ukuthi ngasho kusenzakala ezinye izinqumo ayedinga ngabo amandla nalawo ukuthi ayenze izinqumo ezibhekane lelizwe umongameli umele amandla ukuthi asekwenzeke amandla ayadinga
umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU PF ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi wezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele
abantu abaningi kakhulu abakhangele zamalungelo abantu amagqwetha lenhlanganiso ezimele ezizimeleyo bezivele zingathabanga ngodaba lokuthi umnangagwa udecide ukusebenzisa amandla akhe ukuthi ebe labameli abaningi eParliament kumbe ngithi besebenza njalo labo Monzora ukuthi beamende uconstitutional number amendment number 2 onguye onike amandla umongameli welizwe ukwenzela ukuthi enelise ukuextend icontract kutika malaba lokuthi ethi khona umuntu oleminyaka eyi-70 uyavunyelwa ukukontinua engujaji ehumbe ngu-chief justice njengomalaba so mbona ngani izindaba ezinhle lezo sikhangelele ukugcinwa kwe-constitution yeZimbabwe lokuthi khona sisalabo abantu esingathi ngama-judges asahlonipha umthetho welizwe kumbe alesibindi sokuthi enze i-judgment enjalo ngoba aso-judgment elula leyo ngoba ikisana lalokho okufunakala ngumongameli okufuna ngumongameli welizwe kodwa ke mbona ngani benze into enhle ngoba abantu abaningi bebekusola lokho kwenziwe ngumongameli welizwe
umnangagwa ubona lomphatha njani lolu daba njalo ukukhona yini mhlawumbe singabona ekwenza emthethweni kanye lakuhlangothi lwezombusazwe
Ngiyethemba ukuthi umnangagwa indaba le ayimphathanga kuhle ngoba the whole issue about amendment number 2 bekuyikuthi enike umalaba umbe ethole amandla ukuthi extend icontract kamalaba umalaba enelise ukuthi ehlale engu-chief justice even though besefikisile iminyaka eyi-70 so definitely lapha khona kathesi bayacabanga labangani bakuthi what can they do legally and what can they do politically ngeke ngabuza amagqwetha amaningi lapho ukuthi bayenelise yini uhulumeni weZimbabwe kumbe Minister of Justice yenelisa yini ukuthi iyaphile i-judgment lay kukhanya ngani baza kuzama kumbe kuyeneliseka kodwa ke kuzaba lama challenges because that means yena umalaba ngokwakhe basoze yenelise ukuthi ehlale eyilalela indaba le
isinqumo lesi singathi sipha uZulu weZimbabwe ithemba na lokuthi lanxa kungaze kubunje imithetho emibi uyenelisa ukuyiphikisa emthethwandaba aphumelele
uzananzela ukuthi indaba ka-chief justice le ayisiyo kuphela nje indaba yemthetho emibi kodwa kule politiki phakathi so even amanye it can also be a sign of factionalism within izano ukuthi kuyalwiwa kubanga umbuso ngoba uzacabanga ukuthi i-amendment number 2 le ibuya le-close yokuthi akusela u-running mate u-president uyazikhethela yena u-vice president o-vice president abafunayo so kungaba nje ngeyinye ama-cases nje esuke hamba the other way around, but sikwazi ukuthi isikhathi esiningi uhulumende weZimbabwe ujalo ukuwina khona pha singazi njalo ukuthi iappeal yabo izahamba njani bangagcina bewinile.
Umnumzana Zenzele Ntebele uhlaziya ezombusazwe. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulabangamatshumi amane lane 44 ababanjwe lumkhuhlane. Asebebhubhile selokhe lumkhuhlane ufike kuleli bayinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1582. Labo asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,535. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ichumi lanye 11,585. Abahlatshwe esibili bangu 11,636. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 571,460, kuthi asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu
203,781.
Kwenze maphandleni lamhlanje abafuya inkukhu enyakatho yeGwanda bakhala ngemikhuhlane esiqede inkukhu zabo njalo esibangela ukuthi baswele imali yokuziphilisa. Walbert Ncube uyalandisa.
Izakhamizi zithi inkukhu lezi zifa buthumuthumu zonke ezimakhaya ezilethambo eliqinileyo lezezikhiwo ezilethambo elibuthakathaka. Abaningi basola uhulumende besithi ukhanya engazihluphi ngokusekela abafuyi emaphandleni nemfundiso kanye lemithi yokuvikela inkukhu zabo emkhuhlaneni. Unkosikazi Sibongile Ndlovu oyisakhamuzi eNandeni eGwanda North uthi sesiphelile inkukhu esigabeni sabo.
Amasiyani asuke afe wonke, kube khona eminye imikhuhlane nje yenkukhu layo esikube khona. So kwesinye isikhathi wena udoze omunye engadozi kugcine sokusifa lezakho esingakwaziyo ukuthi kumbe kuyabe sokubulawa leziyani ezidoziwe, ngoba abanye bathi ezidoziwe ziyafa. Ezidoziwe lazo bese zisifa ngendaba zokuthi abanye bayalila ukudoza. Yilihluphe esihlangana lalo mayelana lokufuya inkukhu.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi eNandeni Mnumzana Dennis Moyo othi lanxa inkukhu ziyake zithontiselwe lokho kuqhutshwa ngendlela engaqondanga.
Kuyabuya abantu kuthiwe bona abantu laba bazahamba bethontisela inkukhu. Uthi uyananzelela umuntu abamnika lowo muntu uthi ayithontisele inkukhu, yena uvele kafuna ukuthi athontisele zona zakhe. Njalo lama measurements lawana aphiwayo ukuthi umuntu lowo usebenza just okay drop, uthola ukuthi umuntu lwana uphelele at least kumbe ngithi emizini emibili kuphela. Le eminye imizi ayinjani awusafikanga. Besokusithi-ke lezi ezinye inkukhu ezingavasinethwanga sezithelela lezi ezinye inkukhu sezinjani, sezisifa inkukhu zethu ziphele.
Uthi njalo ngabe uhulumende uyasekela abafuyi benkukhu ukuze benelise ukuziphilisa ngoba ingekho imisebenzi emakhaya.
Uthola uhulumende ubhizi ugijima unikana labantu inkukhu, onika labantu abangela zivaya amabroyila ngingafaka indawo le emzingwane esikithi, ngathola bebhizani bephiwa ama-150 amabroyila. Kodwa uthola lo muntu wakhonakala zivaya, uthi ngabe uhulumende nguhulumende ozisayo aqale anike abantu izivaya. Siyagwanisa ukuthi angasinika izivaya bese sisenelisa ukuzifikela inkukhu zethu ezemakhaya, ngoba vele izo inkukhu ezinjani ezine-production. Le mithi yenkukhu vela siyitholi sibila, siyitholi sibili uhulumende, uthi uya ema-famous lapho iyadura.
Umnumzana Lindwe Nkalo isakhamuzi esibone kwana North njalo enguthalimana wenhlanganiso yabafuyi benkukhu zesikhiwa eGreen Pastures Livestock Association uthi abafuyi benkukhu kumele basebenzelane ndawonye ukuze bathole inzuzo.
Sesikwanisa ukufuya izinkukhu eziningi
or with Western Scatia once with this were 700 in Yangayoto. Sisa Funda, Lapunga Ten Sorakonis Gukuzetu, the marketing department led to Jenny Green Pastures, Satanisa Kwanda, Tensera Bokulent, Go Afghan Butchery, the Mayama Restaurant, Akonapana Ekwan.
Onkala uthi bangamathumi amabili kunhlanganiso yabo njalo bayenelisa ukuziphilisa lezi muli zabo ngemali yenkukhu.
Sesikwanisa ukuthi abantwana baye esikolo, ama school fees kwasahluphi kuma members ethu, amabhuku, ama exercise book bayathenga, ukudla nxa sokuthe kwaba indlala njengalapho esuka khona bekuncediseka kakhulu abazali sibili ngoba eyokuthi bathengele abantwana impuphu ibitholakala ngalolu hlelo lokufuya amabroyi.
Inhlanganiso ezimele e-hand in hand iqhube umhlangano labafuyi ngolwesine esibona lapho abaxhumanela bezinye ingatsha ezibona ngokufuya kwenkukhu. Unkosikazi Nami Dube okhangele inhlelo zentuthuko e-hand in hand uthi baqhubela umhlangano ukuze abafuyi benelise ukuthola ulwazi ngokugcinwa kwenkukhu ukuze babe lenzuzo lapho bezithengisa.
Injongo yanamuhla e-business indaba sikhangelele ukuthi siqinise ubudlelwane phakathi kwabalimi esisebenza labo kanye labo bonke abaphathelane ngokuncedisa ukuthi inkukhu ifuye ize iyovuthwa ithengiswe ekuqineni.
Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Enathi Mhlonga ongumqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezansi emandebeleni iyehlule. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, siya kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile emhlanga. Lamhlanje sicubungula isimo esisemajele.
Abantu babeguqelana njalo kutshaywa abantu babetshayelwana
ukhanya ngumthetho wakhona ukuthi nxa ukhuluma lamagadele kumele uguqe. Xa ungaguqanga bangayekela ukukuthanga lenhlanhla kodwa ubekwazi ukuthi uzaze ipola intshamo ezemhlabo umhlobo wonke wenhlamo. Abantu bayatshaya into encane ngoba ungaba nomnyama bakungenela bengu-4-5 bethaya bakhahlela indlela abafuna ngayo. Ungayendlula kubi, kule ndlela yakhona yokwendlula eselini kuyathanyelwa mhlawumbe nxa uthe uthanyela waphambanisa kule ndlela yakhona yokuthanyela. Bangabuza ukuthi ngubani obethanyela la, kuthiwe nguzibani, bakubiza uyatshaya. Bengathi bevule iseli liphuze ukuphuma phandle ukuyaguqa phandle kalibale liyaphuma lithaywa lonke. Vele ngeke zake ngitsho ukuthi kulezi zathu eziqinileyo. Into encane nje ngahambe eyoripotwa ngomunye uyakunenhlanhla lawe ngizwa lokho nxa kuzukuthi bezaxoxa bakubuza ukuthi wenzeleni lokho. Kunabanye abagula ingqondo kusukathi yaroda nje kuyageza bangenela bamchaye bamchaye bayemfake ibhasi egeza khona ngale kulisha uyachaye sekubona ngani kunomali ibo vele kumele kwenziwe njalo ukuhlala usesaba.
Wawulobani owebandla lakho babelazi? Sesikhuluma ngabaphathi bejele kanye labanye ababotshiwe.
Ngangilo mama okuthiwa ngokusimoyo oyingxenye yethu ku-MRP sisebenza layo ku-National Executive e-commitment. Ngikhumbula bembuza ukuthi safuleli ledobileli yokufakelani lapha ngaphansi kwe-sink ngokwakho lobani. Wathi ngokwami lo mama umabhandi babe bemkwabhela bentela ukuthi akula mama la, wonke umuntu kubizwa ngamabizo. Kukanye nalokuthi umama umabhandi baqalise ukumhlasela nokumthoka nokumthethisa ukuthi indaba esithi kulo mama umabhandi. Ngananzelela ngokuba kwesikhathi ukuthi yena wayengaseyiyo thagethi kakhulu, owayeseyithagethi yini. Ngingasazi isizathu sokuthi indaba ngangiyithagethi ngoba ukhona omunye wabezwayo besithi lo ngusomlandeli, umuntu oyinkinga nguyena lowo mama lo, umkhangele nini vele ukwenza abafanani. Kungaba nowesasicotshe sonke engibe ngisithi maphanda ngicela unanzeleli ngoba kukhanya ngani kwakuma-ifi.
Libuyela nini ke emthethwanda?
Kekhonke sibuyela mhlaka 31 kuyona le inyanga.
Lo nkosazana Sibongile Banda okhokhela uhlangothi lwabesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lichona njani silukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lelunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wakobulawayo, eyobulawayo Water Action Group, umnumzana Khumbulani Maphosa. Lonyaka izulu linile kakhulu kodwa akulabubelo kudaba lwamanzi edolobheni lakobulawayo.
Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukelwa. Thina inhlanganiso yethu eMathebeleland Institute for Human Rights ebujongileyo yikuthi abantu bakholise njalo futhi banonzelele bengathi bathole ilungelo labo lamanzi ahlanzekileyo njalo futhi amanzi alentengo eyiyo njalo kungela zinto ezibavimbela ukuthi bathole lawo manzi.
Inhlanganiso ezifana neyenu ezibhekane lodaba lwamanzi zingani zithuli? Kungakubangelwa yini ukuthi izulu line kahle?
Okwakhathesi kasithulanga, sibhizi kakhulu, siyakhankasa, siyagijima. Ngananzelela ukuthi kathesi sike saqedisa, sanda kuqedisa isichwayisiso esingathi i-research ebikhangele udlakela endaweni lapho abantu abathola khona amanzi kobulawayo nxa amanzi engekho ezindlini. Lapha kade sikhulumisa nalezakhamizi besitshela ngodlakela abahlangana lalo. Njalo esesikwenzile ukuthi ngemva kwalesi sichwayisiso sesike sasabela bemsakazo, sesike sabela labesithi ngama-independent commission, ama-commissioners meleyo abunjwe isisekelo sombuso welizwe. Njalo siphakathi kokukhulumisana lengatha ezehlukeneyo ezigoqela ikhansili, ama-members of parliament, ngendaba yodlakela lapho abantu abathola khona amanzi ngoba abantu bayahlukunyezwa ekutholeni amanzi ukuphambanisa ukuthola kwabo amanzi. Yikho esikwenzayo kwakhathesi.
ngabhalelisa abalaleli.
Engingakutsho kubalaleli ukuthi umsebenzi lasinika wona kasiwulahle ukuthi siguguzele sikhankasele ilingelelo lamanzi futhi njalo kasikhalali sizaqhubekela phambili. Lingasibona sithule kasithulanga siphakathi kokusebenza ngoba eminye imikhankaso idinga ukuthi sithule ukukhuluma kodwa senze asikhalali ukwenza.
Loge ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphatha amandla senhlanganiso yebulawayo Water Action Group ebe sikhuluma la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris. Sikhangele ebezihamba phambili. I-High Court ithi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu u-Chief Justice Luke Malaba akukho emthethweni. Ngokunjalo, ugatsha lwe-Judicial Service Commission luthi u-Justice Elizabeth Gwawunza nguye osephethe lesi sikhundla. Kodwa uhulumente uthi uzaphikisa isinqumo sokukhitshwa kukaMalava. Abafuya inkukhu enyakatho yeGwanda bakhala ngemikhuhlane abathi isiqede inkukhu zabo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.